Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na udzeludza nasi China Mbudzi 3 2016. Rimwe remabhanga akazivisa nezuro kuti vainge vasisazoramba vachiwana madhora ekuAmerica kana mabond notes ava kushanda Restanbic rinoti rakateerera zvichemo zvevanhu uye richaramba richivapa mari yavanoda. Apowo vezvitoro vave kuramba kupa vatengi mari kana kuti cashback sezvo dambudziko remari riri kuramba richikura munyika. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kuita musangano wekudyidzana neZimbabwe mune zvemabhizimisi. Tichange tichienderera mberi nenyaya yedu yokutarisa zviri kuitika mubato reZANU-PF, takatarisa mabatirwo emadzimai mubato iri. Tichange tichitarisa nyaya yekusungwa kwavaJonathan Moyo vachipomerwa nyaya yehori. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable chemadzimai na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemabond notes. Anorevei kuruzhinji rwevanhu nyanya madzimai. Tipeiwo pfungwa dzenyu nekutumira namba dzenyu dzenhare paWhatsApp. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +202 465 0318. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook nekudzvinya pakanzi like pa page redu re VOA Shona. Motumirawo vamwe link yedu. We'll be right back.